Inini naitwa Reverend Dr. Tapiwa Nicodemus Mucherera. Ndakauya ku United States muna 1987 ndichiuya kuchikoro. Ndakadzidza kuchikoro chinonzi Garrett kuIllinois. Ndikabvako ndikazosenza zvekuIowa kwemakore mana. Ndabva kuIowa ndakanosenza zvekuDenver kwemakore matanhatu samufundisi ndichienda zvekuchikoro. Ndisati ndauya kuno 1986 ndakanga ndiri mufundisi kwaChitimbe kwaMurehwa, chibata kubva paChitimbe kusvika kwaDindi muchechi yeUnited Methodist Church.
Masvika munomu makaita mufundisi muchishumira nerurimi rweShona here kana kuti nechirungu?
Ndaishumira nechirungu chete because wandaisenza nawo vanga vari varungu chete kutanga ndiri kuIowa.
Magara munokudaro, pane pamakazosanganawo here nevanobva kuZimbabwe kuti munge muchishumira nerurimi rwamai?
Ndaidaro kazhinji apo tinenge tasangana nemamwe maZimbabweans kana kuti dzimweni dzenguva tine sangano rimwe ratinoita ratinosangana pagore pagore. Munzvimbo dzakadaro ndimo mundaishumira nechishona kazhinji.
Mauya muno muAmerica makauya kare kuma80s.
Chokwadi ichocho.
Makazombotarisawo here kumusha kwamakabva kuti munge muchibatsira?
Ichokwadi akatarisa kazhinji kunyanya kutanga mugore ra1997 ndakadzokera netimu ndakadzokera nayo tichiita zvemission trip nechechi yandaisenza nayo kubva kuDenver. Ndo pandakatanga ipapo batse vana vakashaikirwa nevabereki wavo. Vamwe vacho vanga vakashaikirwa nemubereki wani, vamwe vakashaikirwa nevabereki vese vachigara vega vachichengetwa nana mbuya. Saka takatenga chigayo tikachisa munharaunda tikati chishandisai chigayo ichi, zvamunenge maona profit yamunenge maona ipapapa mobatsira vana. Saka hazvina kugumira ipapo, izvozvo zvakaita kuti tiite zvigayo zvakati wandei zvitakazotenga, zvekutoti zvimwe zvacho ndakazoti ndabva kuDenver ndakuchichapa Asbury ndiine imwe cheche ndanda kusenza nayo, takazongoramba tichitenga zvigayo izvozvo. Chimwe chacho iye zvino sekutaura kwatiri kuita paOld Mtari Mission paFairfield Orphanage ndicho chechigayo chinogaiswa ipapo tichibatsirawo kusapota vana. Tine zvimwe zviri munharaunda, tine zvigayo zvinokwana kuita 5 zvingori munharaunda dzakasiyana siyana. KwaChibuwe takaisa 1, kuMhakwe takaisa 1, kwaMurombedzi takaisa chimwe, kuBindura kwakuine chimwe. Iye zvino chandisinganyatsoziva ndechekuti zvese zviri kusenza here, asi aim yacho yanga iri yekuti tibatsire vana vakashaikirwa nevabereki vari maorphans muZimbabwe.
Zvirongwa zvamuinazvo izvozvo zvichiri kungoenderera mberi naiko zvino?
Zviri kuenderera mberi. Chiripo chendechekuti iye handina kumboita follow up kuti ndione kuti zviri kufamba sei. Inini donzo rangu mukati meupenyu hwangu, chimwe chechinhu chinondinakidza ndechekuti ndikakwatira kubatsira munhu one, ndinoziva kuti Mwari anenge andishandisa zvikuru. Chimwe chechipiri ndechekuti ndakafarira kuti izvozvi zvatiri kuita izvi zvekubatsira munharaunda izvi nevana, muna 2010 ndakatora mhuri yedu yese, vana vangu, tine vana vava kumakoreji vakura, tikati handei tinobatsirawo vana vamweni vasina vabereki kuZimbabwe. Tikapedza svondo rese tiri paishani susenda paHilltop United Methodist Church, pane orphanage iripo, tichiita mabible study nevana, tichipenda mabuildings, tichiita zvese zvakadaro izvo. Nyaya yanga iripo yanga iri kuti ndanichida kuti ndidzidzisewo vana vangu vaonewo kukosha kwababa namai nekukosha kwekubatsirwa one one, kwete kuti vana vangofunga kuti tiri kuAmerica ndizvozvo chete. Asi ndakada kuti vanodzidzewo kuti tinofanira kupa Mwari, kana atipa ngatipewo kune vanhu.